ndatekare dipareta tenzi wandipatarenda ndafadza vezaguru navaduku irima ami komanda namuku kunyangwe mukasanipa mujinge mundiri musoja umama nanarira grinedi ndakanda bomba
ara yedu maruva nangwe imukasatipa yembekare takakuwa geto rese vanotika
komando komando ndicharamba ndichingopisa ndiro nyeta komando komando ndakapisa ichipita timiswe nafaro
ever since 7 years old I never thought Njaita brand oh 19. Ever since Muku made songs, guys never thought Acha push a Range Rover in me. Have you ever seen Muku make bones? Mari nesha mari and it change pas call 19. Ever seen Muku take stones? I've never spent one day in the tow my knee. I don't wanna move so slow. Ida kani man sile.
Ida kani man sile.
Chango puri ta piu ka pro. Kizu tine mari epe. Kazu jipe.
I see weakness, kusiva sakaiswa namari. I see weak people, zvakaita number 1 kangari.
Ara yedu maruva, nangwe imukasatipa. Yepetare takakuwa, getore sevanotika.
Komando, komando. Ichipita, timiswe na faro.